kirivanu wakauya mukati menyika ino munongoziva nenzira yekupema tasvika muno nokuona kuti mabasa haati kuwanika zviri nyore kana mukapinda basa unosvika wonzi budai panoda kuti papinde vana vemuno saka takaona kuti tingararama kuraramiro upi takazofunga nyaya yekurenda toti munzvimbo dzevarungu dziri muno musouth africa kutaura kwatiri kuita kuno tiri kurima madomati nemiriwo nemabhatanati neonyeni ndozvinhu zvatiri kurima munomo kuafrica tichichengesa tiri muno
musika muri kuzouwana sei maketi nokuti tinorwa kuti bhizinesi rekurima iri raane vanhu vakawanda vari kurarama naro zvikuru musouth africa imomo
tiri kuwana mamaketi maringe nokushanda kwatiri kuita vanotomhanyira zvatinori izvozvo vemashopu vemunomo dambudziko ratinaro manje nderekuti tiri kuzodzoka topinda dambudziko rekuvenga kana kuti kuteeredzwa tichinzi tiri kutora mabasa kana kuti tiri kuvatorera mamaketi avo saka kuti utengese zvakasununguka muno musouth africa chinhu chisinganyatsotsanangurika mukoma vajonga asi nenzira yekutiwo kana uri munhu anenge ajairana navanhu tinowanawo mukana wekuti vaviri vatatu vanouya vachitorewo pamunda ipapo dzimwe nguvawo toendawo kumaketi kwacho zvekungotanziridza asi zviri nani nokuti hatisi kuzoshayawo asi aiwa vanhu vanofarira kurima kwevana vemuzimbabwe zvakanyanya nokuti kunenge kwakatisiyanei nekwemuno
mune vana vezimbabwe vamunoshandawo here navo mukurima kwamuri kuita
iya tine vakomana vatinopota tichihaya vachitibatsira basa kana rawanda kana kuti varema ndingati pakurima kwandiri kuita pari zvino ndine muzukuru vandii naye vanoitwa dende vandinorima naye ndiye munhu wandakatanga naye kondirakti iyoyo saka nanhasi aiwa tiri pamwe chete tiri kurima
iri ibasa ramakadzidzira muri kumusha here kana kuti ibasa ramakatanga masouth africa maonawo kuoma kwezvinhu
basa iri munongoziva ibasa ratakajaira kubva tiri kumusha takagara tiri mukati nemabasa iwaya ekurima kukura kwedu hatina zvimwe zvinhu zvatakakura tichiita takakura tiri mundima idzodzi dzokurima ndo zvinhu zvatakajaira saka tauya muno kuti utange rimwe basa unongoita zvavakajaira kururimi rwaamai ndo zvatakagara tadzidziswa nevabereki izvozvo
shoko ramungasiyira vana vezimbabwe pari nhasi
ndiri mutungamiriri vekereke yezioni ndiri munhu anobatsira vanhu asi chandoda kutaurira vana vemuzimbabwe ndechekuti dambudziko ratapinda mukoma jonga nderekuti vana vari kubva kuzimbabwe vazhinji vari kuuya munyika ino havasi kuuya vaine chinangwa chokutsvaga kunoshanda saka vazhinji vari kuzopedzisira vaakutandaniswa kana kuti vaakukonzeresa zvokuti zvimwe zvacho zviri kutitadzisa kushanda munyika yatiri ino munoona shoko rinozobuda riya rokuti makwerekwere inyaya yekuti tine vamwe vanhu vari kurarama upenyu hwekuba kana kuti upenyu hwekutora varume vevanhu vari muno saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti tipedzisire taita sokunge tiri kuvengwa zvakanyanyisa mukati menyika ino.